vaje vasimuka Harare vakananga kuJohannesburg South Africa uko vari kunopinda mumusangano weAfrica China Cooperation. Vamugabe vanotarisirwawo kupinda musangano uyu. Vaje vanga vari muZimbabwe kwemazuva maviri akaona zvibvumirano zvakawanda zvichinyoreranwa pakati peZimbabwe neChina. Zvimwe zvezvirongwa zvakasainwa zvinosanganisira chirongwa chebhiriyoni nechidimbu chemadhora chekuvandudza gwenya remagetsi rekuhwange, chirongwa chemadhora makumi mapfumbamwe nemasere chekuvandudza kambani yenhare yehurumende yeTel 1 pamwe nechibvumirano chekupa rubatsiro rwekuchengeta mhuka dzemusango. Zvimwe zvibvumirano ndezvekuvakwa kweparamende itsva, kuvakwa kwemuzinda wekuchengetera mishonga, kudyidzana munyaya dzekufamba kwendege, chirongwa chekudyidzana munyaya dzeupfumi pamwe nechirongwa chegwenya remagetsi ezuva nezvimwe. Vachitaura pamabiko avakaitira vaJinping kuState House neZuro Manheru, vamugabe vakati zvinofadza kuti zvimwe zvirongwa zvavakaita neChina zvave kutoitwa. Vakati China iri kutsigira zvirongwa zvakawanda munyika uye neZuro chaiko yakasaina zvibvumirano zvekutsigira zvimwe zvirongwa zvakawanda chose zvichasumudzira upfumi.
As we engage with various Chinese institutions in structuring,
tinotenda chose kuti tiri kukwanisa kushanda nemakambani ekuChina zvichitevera zvirango zveupfumi zvatakatemerwa, uye izvi zviri kubatsira chose kusimudzira upfumi hwedu. Izvi ndizvo zvinoratidza kuti China ishamwari yedu chaiyo yemandorokwati.
Vazhe vakati China neZimbabwe dzinofanira kuti ushamwari hwadzo huenderere mberi huchibatsira zvizvarwa zvenyika mberi idzi. Tasainirana zvibvumirano zvakawanda zvinoratidza chido chekuti tese tinoda kuramba tichidyidzana, uye pane mukana wakakura wekuti tiite izvi. Mukuru werimwe sangano revanomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce, vaDefson Norpiri, vanoti itariro yavo yekuti rwendo rwavazhi ruchazarura mikana yevemabhizimisi vemuno nevekuChina.
Saka ndinokurudzira mabhizimusi ese uye varidzi vese vemabhizimusi vomuno muZimbabwe kuti ngatibatanei tiwane mikana yatawaniswa nevakuru vedu venyika, tibatisise tikwanise kuchinja nekushandura upfumi hwedu hwenyika ino. Saka tinoda kungotenda vatungamiriri vedu nokutipa mukana uyu wokuti tivandudze mabhizinesi edu kuburikidza nemakambani okuChina.
China yakapa zvikwereti kuZimbabwe zvinokosha mamiriyoni akawanda emadhora, uyewo pane makambani anobva kunyika iyi atove kushanda muZimbabwe munyaya dzakasiyana-siyana dzakaita sekurima pamwe nekuchera mangoda negoridhe. Pari zvino China iri kutsigira zvirongwa zvebudiriro nemari yakawanda kudarika nyika zhinji. Bhajeti regore rinouya rinoratidza kuti nyika dzekumavirira dziri kubatsira Zimbabwe nemadhora mamiriyoni zana nemakumi masere gore rese. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Ivan Chifera.